ndirikutarisira pazuva ranhasi kuti izuva guru zuva recommemoration zuva rinoremekedza vakaremara zuva ratinoongorora zvakanyanyosimba zvakaitika gore rakapfuura musi wa3 December rinovewo zuva iri tinoricherechedza makore nemakore ino musi wa3 December saizuva ranhasi saka zuva iri tinenge takatarisira kuti tione kuti pane development yakaitika here kubva 3 December 2016 kusvika 3 December regore rino 2017 ndeapi matambudziko atakasangana nawo matambudziko acho takasolva sei ndezvipi zvatakakwanisa kuachivha sevanhu vakaremara vari muzimbabwe
saka mune zvamaonawo here zvakashanduka kubva pamacherechedza zuva iri gore rapera kusvika nhasi
zvandaona zvakashanduka kubva kucherechedza kwatakaita gore rapera kusvika haina handina kumbozviona ii zvinhu zvanga zvichitonyanya kuoma asi kuti chinhu chimwe chete chatangofarirawo ndechekuti vakwanisawo kuapoenda munhu akaremara kuministry of social office zvinove zvinhu zvatinokudza kuti vaongororawo kuti vakaremara variko saka zvinhu zvinotikosherawo chaizvo kukosherwa kwake munhu iyeye kunokosherawo nesu tinoona kuti ndokusimudzirwa kwacho asi kuti ndione chakachinja mukati megore rakapera neya zvinhu zvacho zvaitawo mazuva nezuva
mune zvamuri kuita here kucherechedza zuva iri muzimbabwe nhasi
zvakawanda zviri kuitika kucherechedza zuva asi nokuda kuti zuva iri rave musi wesvondo saka vazhinji zuva iri zvainge zvida kuti ticherechedze pari pakati pevhiki ndanga ndisipo hangu munyika muno mezimbabwe dangandakambobuda kunze pane vhiki riri kucherechedzwa hurumende iri kucherechedza zuva iri ndofunga vhiki yatakatarisana nayo kana kuti yakabata pazuva ranhasi ndisizvazva kuti musi wei asi urongwa hwacho hwakatanga isirira isuwo tiyake tiri kutarisira kuti pache zvedu tichaona kuti tingaite sei paiyo svondo rino ratiotanga asi isusu zuva iri rinotikoshera tinoda kuricherechedza tiri kumaruwa pamwe chete nevekumaruwa nekuti mudhorobha kazhinji nguva zhinji hurumende inocherechedza marijin kazhinji vachicherechedza zuva iri asi saenda isusu tiri kumaruwa vanhu vekumaruwa vanotikoshera nemastakeholders vanotikoshera madzimambo masabhuku macancellors nevamwe vakadaro maheadmaster ezvikoro nei tichiedza kuchiza pfungwa dzavo kana vakatarisa vanhu vakaremara.